Mangwana ni akanaka vatereri tino sangana zvakare mangwana ni anasi uri musi wechishanu 24 kukadzi 2023 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachaita musangano nevamiriri vevashandi vehurumende musi wechitatu svondo rinouya 1 Kurume. Sangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinokurudzira nhaurirano kuti vanotengesera mumigwagwa vasashungurudzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemabasa nevashandi vari zvakare sachigaro veNational Joint Negotiating Council muzvinafundo Paul Mavhima vakoka vamiriri vevashandi vehurumende kumusangano wokuzeya nezvemuhoro yevashandi vehurumende uchaitwa svondo rinouya nechitatu musi wa 1 Kurume. Izvi zvinotevera tsamba yakasvitswa kuna vamavhima svondo rino nevashandi vachikurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council weChimbi Chimbi. Muzvinafundo Mavhima vakanga vagara vavimbisa vashandi kuti musangano uyu uchaitwa mwedzi uno usati wapera. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chindosengwa.
Tinoda kutenda manegotiators nevese vakaisa musoro pamwe vakaona kuti tirambe tichikeuchidza hurumende kuti vashandi vanoda muhoro unovaita kuti vararame zvakanaka. Pari zvino tino tambira danho iri kuti tichasangana nehurumende musi wa 1 March. Asi dambudziko ratinaro nderekuti mari yakatambirwa nevashandi mwedzi wakukadzi haina zvainotenga.
Imi matambira sei kukokwa kwamaitwa kumusangano uyu?
Sevashandi vehurumende tiri kuti danho iri rakatora nguva yakareba zvikuru kwazvo hurumende isati yauya patebho kuti titaure. Nekuda kwaizvozvo tichaenda patebho totaurana nehurumende. Asi dambudziko guru ratinaro nderekuti mari dzakatambirwa nevashandi mumwedzi wakukadzi hadzina zvadzakatenga. So vashandi vari kuchema kuti vazosvika kupedza kusvika pamwedzi wakurume vanenge vachitambura zvikuru kwazvo kuti vakwanise kuisa food patebho.
Zvii zvikuru zviri kutarisirwa kutaurwa nezvazvo kana kukurukurwa kumusangano uyu?
Zvikuru zvatinotarisira tikatarisa paajenda yemusangano ndezvekutaura nezvemuhoro yevashandi nemacondition of service. Hatangogara tiri kuchema nawo kuti nyaya yecost of living adjustment nenyaya yepismas inyaya dziri kuti pakuti vashandi vatambure zvikuru kwazvo. Saka ndidzo nyaya dzatiri kuenda nadzo kunotaura nehurumende kuti hurumende ingada yagadzirisa kubva munandira, but hurumende yakatora nguva. Toda kutenda kuti vazouya patebho kuti taurirane. So ndo maissues atinawo. Hatina maissues akawanda pari zvino nenyaya yekuti vashandi vakaomerwa zvikuru kwazvo.
Tinoona kuti Public Service Commission yakanga yakudzoserai kuNational Joint Negotiating Council. Tingati here zvichemo zvevashandi vehurumende zvave kuzogadziriswa?
Kuda mwakwaita musangano nehurumende kuti tisangane pasi peNJNC tinozvitambira. Tine tarisiro yekuti hurumende ichauya sinzi vatora nguva yakareba. Havazouyi vachi dakutipa zvinhu zvinotipa kuti vambozoti vanoda kudzokera kunofunza vakuru vavo. Tinofunga kuti hurumende sinzi yakatora nguva yakareba vasati vauya patebo vagadzirisa zvinopa kuti vashandi vafare uyezve vakwanise kurarama tichitarisa nemaomero aita zvino.
Masangano api evashandi achapinda musangano uyu?
Pamutemo weNJNC, Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ndiyo yoga ine mvumo yekuenda kunomirira vashandi vehurumende vese vari pasi payo. So manegotiators evashandi vakaenda kuhurumende musi wemuvhuro vachikumbira meeting, ndivo vari kuenda zvakare kunosangana nehurumende kuti vataure nezvenhunha dziri kuchemwa nevashandi vehurumende.
Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VESET, rinoshora zvikuru mirizhonga yakaitika kuBulawayo pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa nezviuro. Mukuru wesangano reVESET vaSamuel Wadzai vanoti sangano ravo rinokurudzira nhaurirano pose panenge paita kusawirirana. VaWadzai vanotora nzvimbo vanoti vanotora nzvimbo dzekutengesera zvechisimba vachishandisa mapato ezvematongero enyika havafanirwi kuregerwa vachiita izvi.
Ya, isu seboka reVESET tagara pamashandiro edu, tinokurudzira kuti kana panenge pane matambudziko paite nhaurirano. Ende tinotendawo Bulawayo City Council nemikana uyoyo kuti tinowanikawo tichiita nhaurirano navo kuburikidza nemamwe maburu edu atinoshandawo navo ikoko kuBulawayo. Zvakanaka, zvinoita kuti matambudziko anenge achisangana nemainformal traders agadziriswe nenzira isina violence sezvataona.
VaWadzai, takatarisa zviri kuitika izvi, munoti kunhengo dzesangano renyu dziri mukati menyaya iyi?
Tinokurudzirawo mamembers edu kuti ashandewo nenzira dzinenge dzakatsarukana. Tiri kuona kuti pane maspace barons ari kuuya ari kutora pekushandira, mamwe acho ari kuita achindoshandira achishandisa kutengesa zvinodhaka zvisingabvumirwe pamutemo atingati madrugs pachirungu. Saka izvozvo tinozvitsoropodza, asi iwo hatibvumiwo kuti kana panenge paita kugurwa kwemutemo tione pachishandiswa violence kana kuti chisimba, nokuti zvataona zvaitika kuBulawayo zvapedzisira zvakuafekta mamwewo matraders asina mhosva vanga vachizviitira basa ravo nenzira dzakanaka. Saka tine chitarisira kuti local authority ive nemapurisa ezvetarap kana achida kugadzisa nyaya idzi aite nenzira isina violence, nokuti taona midziyo yaparadzwa, vanhu vachikwadzwa. Handizvo zvatinotarisira. That's why isusu tichigara tichiti tiripo kuita nhaurirano nemakanzura edu kuti kana pane matambudziko agadziriswe.
Mataura pamusoro pevanotora zvichisimba nzvimbo dzokutengesera kana kuti maspace barons, sangano renyu rinoti pane zvarakamboita here nenyaya iyi?
Nyaya iyoyo yemaspace barons tinoisoropodza. Hatidi vanhu vanoshandisa chisimba kutora pavamwe pekushandira, vanhu vanouya vakabereka mapato avo ezvematongerwo enyika. Hatizvitarisiri izvozvo, nokuti tese toda kuwana pekushandira, tese toda kuriritira mhuri dzedu. Saka tese tine mapoka edu akasiyana tinosapota, asi kana paa pekushandira ngatitaedzere mitemo inenge iripo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Mukuru wesangano reVESET vaSamuel Wadzai vari parunhare kuHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa inoti Zimbabwe inofanirwa kubetsera varairidzi vari kunetseka nepfungwa pamusoro pemamiriro ebasa ravo. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti ongororo yayakaita inoratidza kuti varairidzi vanosvika zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana 75% vari kunetseka nepfungwa maererano nezvinoitika mubasa ravo. Nyanzvi muutano hwepfungwa Dr. Gadziro Gwekwerere vanoti nyaya yevarairidzi muZimbabwe yasvika pasina kunaka zvekuti hurumende inofanirwa kutora matanho ekubetsera varairidzi nevadzidzi sezvinoitwa kune dzimwe nyika.
Vahwande nhau yekuti zvikamu makumi manomwe ane zvishanu 75% yavarairidzi vari muzvikoro vari kushungurudzika mupfungwa kana kuti vane mamental health issues inyaya inoshayisa mufaro zvikuru, asi haisi nyaya inganyanya kukahadzika tichitarisa raramo inoita vadzidzisi mukushayiwa nomukushungurudzika mupfungwa. Chekutanga ndoda kuti nditsanangurire kuti tichitaura nezvemental health issue nenyaya yestress nedepression, ndingazvitanangura ndichiti ukaona chunhu chichikushungurudza mupfungwa kuti uchingomuka uchipepuka kudai ndochunhu chinenge chiri pafungwa dzako, uchiswera ukangoona nguva ndochinhu chauri kungofunga nacho. Zvinoreva kuti ratova dambudziko rinenge richifanira kuti riongororwe. Saka chinonetsa munyika yeZimbabwe nechokuti dambudziko iri harisi kuenda uye harisi kugadzirika, ratova namakore namakore. Saka nyaya iyi inongoramba iri papfungwa nemunhunha dzomurayiridzi zvokuti inopedzisira yotomushungurudza. Apa unoshaya kuti unodyei, unopfekei, uye vana vake nemhuri yake vanodyei, vanopfekei, mari dzokubhadharwa kwezvikoro, mari dzokufambisa kunguvawo neraramo kana mari kurapwa chaiyo inoshayikwa. Nokuti tinoona kuti even mamedical aid maklinika mazhinji anorapwa vadzidzisi akatovhara epublic service. Saka zvinhu zvinoshungurudza vadzidzisi muupenyu. Vanhu vazhinji vane dzimwewo stress, asi kana paine fungidziro rokuti dambudziko iroro rinogadzirika, munhu anokasika kudzoredzeka mupfungwa.
Dambudziko iri rakakura zvikuru, Dr. Gwekwerere. Riri pasi pose here kana kuti ndere muZimbabwe chete?
Kunyika dzakabudirira kune vana mazvikokota vezvomupfungwa, mapsychologist anenge achishanda muzvikoro, namakansela anoshanda muzvikoro, vanogona kuti kana mwana wechikoro chaiye kana murayiridzi aine nhunha dzinomunetsa unomboenda ondopuwawo mazano, opuwawo kana rutsigiro rwokuti ungaenda kundoona vapi kana zvaakutoda kuti arapwe apiwe mapiritsi, munhu oenda ikoko. Zvino muZimbabwe yako. Saka chokwadi iri dambudziko rokuti hurumende dai yabatsira varayiridzi uye yabatsira vashandi vehurumende vakawanda nevamwewo vari mumastreet vari kushungurudzika pfungwa.
Nyanzvi mune zveutano hwepfungwa Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Musangano weFood and Agriculture Organization weRegional Workshop on National Water Roadmaps unopetwa nhasi muHarare. Nyanzvi dzezvechikafu nebudiriro dzichiti nyaya yekukosha kwemvura pasi rese inyaya inofanirwa kucherechedzwa nevanhu vese. Musangano uyu wanga uchiumba gadziriro dzemusangano weUnited Nations 2023 Water Conference uchaitwa gore rinouya kumuzinda weUnited Nations kuNew York muAmerica. Evans Zininga abata nyanzvi yezvechikafu nebudiriro mufundisi Forbes Matonga kuti tinzwe maonero avo.
Musangano uyo unokosha zvikuru uri kutarisa nyaya yezvekudya pamwe chete nenyaya yemvura.
Vateereri vangade kunzwisisa mufundisi kuti sei musangano uyu wakakosha.
Sezvatiri kuziva kuti pasi rese randengendeka nekusanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Mamiriro ekunze ari kuita kuti mimwe mhaka kunoita madrauti anotyisa mwemwe mwaka kuchiitawo mvura yakawandisa zvinoita segore rineri tingati isese rakanaka rekuti taita rutivi rwurikuunza mvura hongu ingangodaro ichinge yazoti wandei apo nepapo asi vakuru vanoti nzara yemvura yakanaka kudarika nzara yezuva saka hatingapopoteba kuti isusu tawana nzara ine mvura mukati
asi kanyika haiwani mvura zvakafanana mufundisi zvinofamba sei tichitarisa kuti mamiriro ekunzi anonzi ari kuchinja pasi rese
isu tiri kudivi remashonaland kunyanyanyanya mashonaland east province ichokwadi kuti a casual look yemuminda iri kurakidza kuti vanhu vazhinji vane chikafu chakanaka nekuti mvura yakanaya zvakanaka hatina kuita kaya kanonzi mid-season drought kanowanzoitika kupera kwadisemba nemuna january mvura yanaya mwedzi yese iri mitatu zvakanaka zviri consistent saka tinoda kuti titende mwari kuti kune mvura yakadaro
kunenge kusinawo dzimwe nzvimbo here dzinenge dzakaomerwawo zvakanyanya kupinda dzimwe
hongu kungadaro kuine nzvimbo nevaya vanorima mumapani tinodaira kuti ivavavo vanogona kunge vasina kunakirwa nemvura nekuti yakazenge yenge yoti wandei pozoitawo vaya vari kunzvimbo dziri jecha jecha dzinenge dzaakutoda kuti munhu asimbe mukunge akabata fertilizer yeuria kana kuti fertilizer yetop vainova isina vazhinji vedu saka hongu kune vakadaro vachasangana nenzara
ko vanosangana nenzara vanozobatsirwawo sei nyaya dzavo dzinopindawo here mumadariro seriripo iri
zvakanaka kuti munyika kana muine vaita maguta anopfuura zvavanodya ivo kureva kuti vanochizotengesera kuGMB zvinopa hurumende mukana wekuzodistributawo chiya chakawandisa kune dzimwe nzvimbo vachiendesa kune nzvimbo iya inenge iine nzara saka ichokwadi on the whole zvinoita sekunge tiri mugore remaguta asi zvisingareve kuti munhu wese ane maguta kana kuti nzvimbo dzese dzine maguta dzenzara dzinenge dziripo
nyanzvi yezvechikafu nebudiriro mufundisi Forbes Matonga vari parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7 Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Vaimbova mutungamiri weMozambique vaJoaquim Chissano vanoyambira Zimbabwe kuti ipindudze maitiro ayo panguva yesarudzo uye kuti izvibate nechiremera senyika ine utongo hwejekerere. Gurukotare zvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vanoti vapa makanzuru mvumo yekuona mafambiro emakombi nemabhazi anotakura vanhu munzvimbo dzavo. Vatizve makanzuru anofanirwa kuona kuti mitemo yemumigwagwa inoteverwa munzvimbo dzavo. Vanochengeta vanhu panguva yenjodzi veMatabeleland South Provincial Protection Unit vanoti vawana zvikoro, makereke nezvipatara zvichashandiswa kana pakaita dambudziko rinokonzerwa nedutu mupengo wemvura Freddy nhasi muBite Bridge, Nziza neGwanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makani paStudio 7. Ndinokumbira kuti mundibvunzirewo wamavhazi avo kuti vari kutaura kuti zviri kuda kuitwa neCCC haisi demokrasi. Vati vakuru ndo vachanongedza. Kopau kwawakaita maelection awo akanongedza munangagwa pawakaita primary election munangagwa akasarwa nani wakaita primary election nani ngavasati kana zvaitwa kwanhingi voti zvashata kana zvichitwa kwao voti zvakanaka
indirango taura maringe ne my elections atakatarisana nawe vamunangagwa vakuperegwa nemasana manje tuweita sei vari kuedza nepavanogona napo kuzama kuti vasabva pachigaro but ivo vakutoonawo kuti hai chamisa ari kudiwa navanhu iye hasitina sapoti saka ngangotitirake fevha abve pachigaro mundaraunda because akoniwa kurana nyika nyika iri kufa makambani ari kuvhagwa vanhu havasi kushanda vanhu vari kufa nenzara nyika hamuna mari ivo vezvanondo vari ngodya vega nyika ichitambura because nevamwe weare all over the world amachiri musouth africa mwe botswana zambia America, UK, Canada, because of one man. So I'm not going to get a favor. I'm not going to get a favor. I'm not going to get a favor. But we hope that we will be able to get a favor. So I'm not going to get a favor. I'm not going to get a favor. I'm not going to support you. I'm not going to get
a favor. Now, I'm going to ZANU-PF, right now mkatasa maticha, hariku chema ni mnamari ya wari kutambiza wa jidaisi kukwani. Wati mchazo ona mko majonga uti, panglosi kama election ya ZANU-PF, sana ZANU-PF yoche uchanga uchaka kama maticha. Yoti yiku maada futu kama election ipapo. Wati wati nga ziwe futu doti maticha ya hariku, kunungu na hariku chema pa msaka pavo. Sikuti mkana wawo kutika ziwe, kujiri waka kula chesu. Saka iba kwa drama iti jimboti tigra wa masire kaasa Tramba chiboti nga hapinda hake mkomana Mjandre gira nda ure besa oji
ZANU-PF matukula ranyika Suche gwa murgutora ine nja uchi Iko sinu mwana umunanga kwa kwa bakwana matiraka matata hapa Anaka na kusunga Angane likte ya maka sara likte ya mpapeji virichi Iko sinu mkusungu kwa nato buzikala wa sinaka na maka Wawana wa sajene waka ba mari Wawana sinaka wa sunga Chitororo cha mne itaichi Chitororo cha mne itachile gei wana ZANU-PF Chitororo Rakwai munyika menyu tuone Zizi saiba na munyika menyu tuone Kusara vila wane majuma sanction Wana wana chaka ikuna munyika zamutu makati mwama sanction Kana makati mwama sanction Plus kana mchiti mwama sanction Ivi pinza ya wana wazina umbo wazina mwama sanction Imi sa somune mwama sanction Buruka ya pazuka wabini wazina mwama sanction tuone Kutinyika haichinje Taneta nukura kukumane mwene mwama ni ZANU-PF Kusara vane mwazi nusodesi Kana mwupadi kana chiri zvane ZANU-PF usachireka kuvharira vanhu varira vanhu kuti hei zvakadoni zvikaita masanction sare vanhu mataura chokwadi kuti ndiri kuzvane ZANU-PF chaneta nemwe ane ZANU-PF
mashoko akataurwa naassistant commissioner vapo Nyati ekuti mamwe mapolitical party haasi kunyora zvakakwana ichikumbira mvumo yekuti vaite marari idzodzo ndinoona senhema nekuti 2018 vamunangarwa vaiti tinoda peace vechiita sevanorevesa vanhu vari kuapplya permission yekupuhwa kuti vaite rari ndivo vanhu vari kuapplya gore rino ra 2023 na 2022 vechirambirwa saka izvozvo inhema havaizokwanisa kuapplya permission muna 2018 gore rino 2022 ne2023 vozotadza kuapply saka inhema dzaitaurwa nacommissioner vagodwin matanga ndozouya pana vamunangarwa vamunangarwa violence iri kuitika munyika ndivo vano vari kuikonzeresa nemhaka yei
hai taida kuzivisa vatauriri vetriplec fazai mahere na kunyanya fazai mahere na ostres wash tokanga tokundikana zvitara zve ostres anzi sizviwa wacho vataura vetriplec tinonyatsa kuterera studio 7 tisivatsigiri vetriplec isusu nemadhara edu kumusha uko tinokumbira kuti fazai mahere kana achitaurira bato papapa kutaura bato chirungu uri kuchinyanya chirungu ei muvazivise kuti chirungu ei isu hatina kufunda isusu hatina kufunda takatogara hatisina kana mboita chikoro saka kana tichida kuteerera zvinenge zvichitaurwa bato paya unenge wakunzwa chirungu chichirohwa semurungu chacho wotonzwa kuti hei taomerwa saka takakumbirwa kuti vanyanye kuwanza chishona vanyanye kuwanza chishona zvaiita mudhara wanzi slash wayo slash wayo ainyatsa kubhuya chindau chaicho chaicho tinonyatsa kunzwa terera bezano PF vana mugwada vakafunda asi kana vachitaurira bata hombonzi vachisa chirungu saka akumbira kuti vagadzire pavo panyaya yechirungu ipapo wechirungu vari kuti kuvadzire chirungu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakataura mashoko akambotaurwa nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky ekuti kutaurirana zvakanaka ndiyo yoga nzira yokupedza hondo yakatangwa neRussia pavanhu veUkraine. Iri nzira inounza kugarisana zvakanaka kwenguva refu vachiti pari zvino mutungamiri weRussia vaVladimir Putin havana chido chokuita hurukuro. VaBlinken vakati masvondo mashoma apfuura, vaPutin vakati kana Ukraine ikasatambira miganhu mitsva pakati payo neRussia hapana chikonzero chokuita hurukuro. VaBlinken vanoti zviri pachena kuti apo kurwisa Ukraine kuri kuitwa neRussia kwava negore, America nemadzisawira ayo vanosungirwa kuwedzera rubatsiro rwatinopa Ukraine. VaBlinken vanoti kubva zvatanga hondo iyi, America yakashandisa mari inoita mabhiriyoni makumi matatu emadhora, ukuwo madzisawira eAmerica vakashandisa mabhiriyoni gumi nematatu mukubatsira mauto eUkraine vachiti izvi zvinobetsera zvikuru. VaBlinken vanoti iyi ndiyo nguva yokusimbaradza rubatsiro rinopiwa Ukraine kuratidza vaPutin kuti Ukraine ichakunda nerubatsiro rwemadzisawira ayo vachiti kutaurirana ndiyo nzira yoga inofanirwa kutevedzerwa sezvo zviri pachena kuti hondo yavaPutin hakuna kwairi kuenda. VaBlinken vanoti vaPutin vari kutadza kubvisa pachigaro hurumende yeUkraine yakasarudzwa mujekerere vachiti vanhu veUkraine vane chido chenyika yavo chakasimba. Blinken vanotizve Russia dzakupatsanura husawira nekubatana kwenyika dziri kubetsera Ukraine muhondo iyi. VaBlinken vanoti nzira yega iripo yekumanikidza vaPutin kuti vabvume kuita nhaurirano ndiye kusimbiza nekusimbaradza nekubatsira mauto eUkraine zvokuti hondo iyi ive mumaoko eUkraine kuitira kuti kana pozoitwa nhaurirano Ukraine inenge imire pakasimba. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavima vachaita musangano nevamiri vevashandi vehurumende musi wechitatu svondo rinouya, musi wa1 Kurume. Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, rinokurudzira nhaurirano kuti vanotengesera mumigwagwa vasashungurudzwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvi zvakare manyerero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.